musangano watina ukuna ku Columbus, Ohio, ndewe MDCT inutunga miri wanawa Advocate Chamisa.
Musangano wacho unotarisa chi?
Musangano yu uruku unganiza vanu ve MDC vati munharaunda ye Columbus, Ohio. Ve vamwe vachauya vachibva mune mamwe mastates ari muno muUnited States of America.
Musangano uyu munofunga uchaita kwengo yakadini?
Musangano wedu it's a one day meeting. Tirikuvhura na 12 zvizopedza kuma 8 PM.
Munotarisira vanhu vakawanda sei?
We are expecting at least 100 to 150 people.
Vari muno muAmerica?
Wangu vari muno muAmerica.
Chinangwa chemusangano uyu ndechei?
Chinangwa chemusangano uyu ndechekuti tive tinoitawo our physical meeting isusu mamembers emusangano, uyezve we are trying to have a fundraising exercise yatichaita tichitraya kuti tione kuti tingaite fundraise for our party back home.
Saka muri kushanda nevamwe vari kumusha here kana kuti izvi munonge dhanyu muri mega?
Izvi tirikuita tiri tega kuno kuAmerica, asi vari kumusha vari kuzviziva, takavazivisa kuti tine activity yakadai yatirikuda kuita.
Musangano uyu uchaitwa rini uye uchaitwa kupi?
Musangano uyu uri kuitwa musi weSaturday uri kuteera ineyi, musi wa9 June. Tichasangana inonzi Milo Grogan Community Center. Address yacho it's 862 East 2nd Avenue, Columbus, munomo Ohio.
Vanhu vanouya kumusangano uyu vanongova vanhu vebato reMDCT inotungamirwa navachamisa here kana kuti muri kukoka zvizvarwa zveZimbabwe zvese kuti zviuye?
Tiri kukoka zvizvarwa zveZimbabwe zvese kuti zviuye, because we are going to discuss and we are going to share ideas with other Zimbabweans. The meeting is open to every Zimbabweans and friends of Zimbabweans.
Zvimwe zvamunotarisira kuita pamusangano uyu zvakaita sezvipi?
Tichaita launch our MDCT USA website. We are expecting to launch it on the same day. And tichaita meeting yedu ye provincial executive.
Makambo idzawo here kushedza vamwe vari kuivira amaya tokusani kupi?
We tried our best, because we said we are open to all members of all Zimbabwean community. Vanokwanisa kuti join. Ndinangoti pane vamwe vanga vachishanda vadeni moyo vakati join ovo vatiri kushanda navo.
Saka pana vamwe vakuru vatinotarisira kuuya?
Hapana watakainvita from Zimbabwe, because I know kuti kuZimbabwe zvinezvi vanhu vari mubishi and vari busy kugadzirira maelection musi wa30. Kana paine vanenge vachida kuziva nezve meeting yedu, vanokwanisa kundifonera panumber 614 622 0427.